Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu ndira 17/2018
makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga ndiri mu Washington DC.
Ini ndini Tanono Kawande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMozambique murwendo rwavo rwechina rwekusangana nevatungamiriri venyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC.
Mutungamiri webato rinopikisa Reliance for People's Agenda kana kuti APA, Dr. Ngosana Moyo, vayambira vatsigiri webato rava nhasi kwamutare kuti vasarudze chete vatungamiri pakati pavo vanokwanisa kuita zvido zvevanhu.
Vechidiki vari kutanga kuvhota gore rino vanoti vanovimba kuti vhoti yavo ichaunza shanduko munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kuMozambique murwendo rwavo rwechina rwekusangana nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC. VaMnangagwa vari kuenda kuvatungamiri ava vachitsanangura mamiriro ezvinhu munyika mushure mekunge vatora masimba vachibatsirwa nemauto gore rakapera. Vamunangagwa vaita misangano nemutungamiri wenyika iyi vaFilipe Nyusi uye vaitawo hurukuro nevaimbo vatungamiri venyika iyi vanoti vaAmando Guebuza navaJoachim Chissano. Vamunangagwa parizvino vakatoshanya kuSouth Africa, kuNamibia nekuAngola. Mumusangano uyu vatungamiri venyika mbiri idzi vasimbisawo nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvimwe zvakakurukurwa, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Victor Chimutu. Avo vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka, avo vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru.
Ndoona sekuti irwendo rwakanaka, zvakanaka chaizvo zvakanyakira nyika yedu, zvakanakira vamunangagwa iwo, uye zvinogona kunakirawo kuumba hukama neupfumi hwenyika. Zvakanakira vamunangagwa nekuti kutora kwavakaita masimba vakabatsirwa nevechiuto, saka vanofanirwa kuti especially munyika dziri musadhaki vatenderere zvakasimba kuti vasimbise hukama, nokuti haasiriwo matorerwo anoitwa simba kana kutarisirwa kuwana kunoita simba kuti kutungamire nyika. Tinoziva kuti SADC African Union vanokurudzira zvakanyanya kuti kuitwe maelections akajeka akachena, uye havakurudzire nzira dzekuti mauto apindire mune zvematongerwo enyika. Saka unoona sekuti vamunangagwa kutenderera kwavaita munyika idzodzi dzinoti Mozambique, South Africa, Angola, and I hope kuti vacharamba vachienda kune dzimwe nyika, zvakavakoshera pakugadzirisa hukama uye kutsanangurira vamwe vavo kuti zvii zvakanyatsoitika pakatorwa masimba. Then toya paekonomi yenyika, chinhu chakanakirawo nyika yeZimbabwe kutambudzika kwatiri kuita mamiriro akaita zvinhu. Tinoda kuti tidyidzane zvakanaka nenyika dzakatipoteredza. Saka pavanotenderera munoona kuti vanenge vaino maministers. Saka zviya zvinoti iwo vachiita mameetings avo, maministers on the sidelines vanenge vachiitawo hurukuro dzine zvekuita neupfumi hwenyika nekudyidzana. Saka chinhu chakanakawo, totarisira kuti pane zvakanaka zvichabuda mukufamba ikoko.
Tichitarisawo kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo iro gore rino iri, idzo nyika dzemusadhaki dzingabatsirawo sei?
Sadhaki yakakosha zvakanyanya, yakakosha zvakanyanya zvisingaite pasarudzo. Nokuti SADC ndo inofanirwa kutungamira kana kwatingati kutora lead panyaya yekuona kuti Zimbabwe yakwanisa here kuita sarudzo dzakajeka uye dzisina mhirizhonga. Nokuti kutaura kwatinoita iko zvino, SADC iri pakamanikidzika nematorerwo akaitwa simba muZimbabwe. Zvinoita kuti pakaitwa maelections akajeka, zvinoita kuti SADC isunungukewo, ikwanise kutaura kuAfrican Union, ikwanise kutaurawo kuInternational Community kuti zvakaitika kuZimbabwe mese maonawo kuti zvinhu zvakajeka, uye vamunangagwa mutungamiri anotsigirwa nevanhu kwete nemauto chete. Saka SADC vamunangagwa pavari kuita matrips ivavo, vatungamiri vemuSADC ndinovimba kuti vari kukohomedza kuna vamunangagwa kuti chinhu chakanaka kuti muZimbabwe muite sarudzo uye dzakajeka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, vachitaura vari parunhare kuNorway naBlessing Zulu weStudio 7.
Mutungamiri webato rinopikisa reAlliance for People's Agenda kana kuti APA, Dr. Nkosana Moyo, vayambira vatsigiri vebato ravo nhasi kwamutare kuti vasarudze chete vatungamiri pakati pavo vanokwanisa kuita zvido zvevanhu uye vanozikanwa nekugona basa. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatsigiri vebato ravo nhasi mamutare, vaMoyo vati veruzhinji munyika ndivo vane masimba ekusarudza vanhu vavanoda kuti vavatungamirire. vaMoyo avo vaimbovegurukota muhurumende yaRobert Mugabe makore akawanda apfuura, vati vatungamiriri vanosungirwa kusarudzwa munguva yesarudzo dzichaitwa gore rino vanofanirwa kunge vari vanhu vanokwanisa kuita zvinotarisirwa neveruzhinji uye vane kwavakabva kwavanozivikanwa nekugona kuita basa.
They come promising you, you can check kuti kopa history vati vambozviita here. If they haven't, ask yourself a very simple question: what has changed? What has changed? If you go and continue kuti every 5 years vanondi promise and I keep believing them, then the problem is not them, the problem is you. Tofanira kutaurira nachokwadi. Yeah, the problem is you. Because pane track record, which tells you what has been going on, and you keep choosing the same thing.
Vamoyo vati vatsigiri vavo vakasununguka kuenda kumisangano yemamwe mapato ezvematongerwo enyika uye kutenga makadhi mapato aya kana ruchivachengetedza kubva kumhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vati bato ravo harina mari asi richakwanisa kumira nevatsigiri varo vanenge vakanganiswa kurohwa vakakuvara kana kusungwa nekuvatsvagira magweta. Asi vayarambira vatsigiri vavo kuti vasazviisa mumukano wamamushore vakavhura meso.
Kana zani kauya muno muchiti huyai kurali, go to the rally. Vakauya vachiti tengai zanu card, buy it if it protects you. I don't care. It is not any of these things. It is how you're going to vote that counts. Placement.
Vamoyo vashora danho rakatorwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa yekuenderera mberi nekutengera madzishe zvikakarara zvemotokari vazhinji munyika vachiyaura nenhamo.
Zvipatara zvedu hazvina mishonga. Mvura treatment yemvura yemuHarare makaiona even Maurara akabudisa pa podcast yake. Mvura iri kubuda mutepi isina treatment, ine sewage almost. Hakuna mishonga yokugadzira kuti mvura isauraye vanhu. Asi tinotora mari dzakawanda wanda tichiita sei, tichinotengera madzishe motikari. Vana vari kuenda kuzvikoro vachifamba, vana vadiki diki, grade 0, ari kufamba between 5 and 8 kilometers kuenda kuchikoro. Nokuti hakuna mabhazi. Tiri kumbofunga seiko?
Vamoyo varamba vakamira nemashoko avo yekuti bato ravo harizi kuzopa matishets kuvatsigiri vavo sezvo zvichipa mvunga mupopoto sezvinoitika kumamwe mapato ezvematongerwo enyika. Vati bato ravo harina mari yekuvhura mahofisi mumatunhu ose kana kutenga motokari dzekushandisa pakukambena, asi utungamiriri hwekubva pasel kusvika kumusoro huchange huchibata basa sezvinodiwa kuti vakunde musarudzo dzegore rino. Vatsigiri vavamoyo vaudza Studio 7 kuti vafarira mashoko emutungamiriri ngamiri wavo sezvo ari munhu anomira pachokwadi. Mumwe vatsigiri ava ndimuzvare Nyaradzo Chikosi.
Ndakuna President Skosana ngezvekuti havasi munhu anotenderera, munhu unotaura chokwadi pamubvunzo waanonga abvunzwa. Uyezve vanotaura zvinhu zvavanokwanisa, havakonisi kunyepa kuti mangwana ndichazokutengerai bhazi, mangwana ndichazokuvakirai bridge.
Vamoyo vange vaine utungamiriri hwebato ravo hwedunhu reManicaland kunosanganisira sachigaro hwebato ravo kuno Reverend Walter Nyakunu, sachigaro wezvemadzimai muzvare Dorini Nyama, mukuru wechidiki vaEmmanuel Machikwa, mubati wehomwe vaGeorge Mundembe uye chipangamazano engineer Patrick Chitaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Vechidiki vari kutanga kuvhota gore rino vanoti vanovimba kuti vhoti yavo ichaunza shanduko munyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti vaneta neurovha kubva pavakapedza zvidzidzo zvavo, nekudaro vanotarisira kuti mutungamiri wavachavhotera achakwanisa kuvandudza upfumi, izvo zvichaita kuti mabhizinisi atange kushanda zvichava pamabasa. Mumwe wechidiki vaHaxwell Bridge ava vanogara mumusha weveruzhinji weganiwo vanoti vakafunga zvekunyoresa kuti vavhote kekutanga sezvo kukura kwavo kwose vaingonzwa vanhu vakawanda vachichema-chema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. VaBrit vanoti vakafunga kuti vanhu vakanovhota vakawanda zvinounza shanduko inodiwa neveruzhinji munyika.
Ndengonzwa vanhu vachingochema-chema every time vachingoti the economy is very bad and poor and it from there vakasaji izichakuti pamwe vanhu vakambovhotawo vakawanda including me because ndisambofariro zvekuvhota pesa. Saka I suggest kuti ndikambovhotawo pamwe, maybe ndikavhotawa ndovhotereye pamwe ndogona kuedzerwa nhamba yekuti vanhu vakwanisa vachingowanikwa vari kuvhota vakawanda.
VaBrit vanoti vachavhotera mutungamiri anonzwa nekugadzirisa zvichemo zvevanhu.
Saka chandirikunyanyoda inye yekuti ikonomi improve nekuwanikwa kwemabasa. Ndoda mutungamiriri wekuti anofanira kunge ari socialize nevanhu achinzwisa zvitemo zvekuti akanzwa chichemo anogadzirisa, kwete kuti anongoti akanzwa anosiya zvakadaro.
Mumwe wechidiki Liberty Nkosiwa vane chivimbo chekuti mutungamiri wavachavhotera anokwanisa kugadzirisa nyaya dzeupfumi kuti vanhu vawane mabasa.
Nekukwanisa kuranawo maindustries ari munomu kuitira kuti vanhu vazowanawo mabasa kana mabusiness nemabetter school chii kuti vagadzirise zvikoro.
Vamukosiwa vanoti vanoda mutungamiri anokwanisa kupinda muvanhu achinzwa zvichemo zvavo nekuzvigadzirisa.
Ndoda hangu anokwanisa kugamuchira zvichemo zvevanhu kubva kuvanhu kubva anokwanisa kusocialisa nevanhu anombofambawo achinzwawo zvinenge zvichichemachemawo vanhu munharaunda dzavanogara otambirawo zvinhu izvozvo ozviita kana ari matambudziko womasofa.
Vagore Jena vanoti rwendo runo vari kunovhotera mutungamiri kwete zvekusarudzirwa vatungamiri ivo vasingavhote.
President Joyce anoratidza kuti pese kumakore kuti handaisarudzirwa president but izvezvi ndava mukana wangu wekuti ndisarudzewo wandioda inini wechoisi yangu izvezvi pandichavhota.
Vagore Jena vanoti vane chivimbo chekuti mutungamiri wavachavhotera anokwanisa kuchinja zveupfumi izvo zvichavapa mabasa uye anodiwa kwete naivo voga asi nevakawanda munyika.
Wechoisi yangu anokwanisa kuchinja zvinhu ikonomi nezvimwe zvakawanda wando anokwanisa kuita zvandodawo inini nezvodiwa nevamwe vanhu zvavari kuchemerera wokuda izvezvi. Izvezvi ikonomi yakachinja nemabasa toda mabasa mabasa odiwa zvisingaiti.
Mumwe wechidiki anoda kuzivikanwa nezita rekuti Boss Mugo anoti kushanduka kwakaita utungamiri munyika gore rapera muna Mbudzi kwakasimudzira tariro yekuti zvinhu zvinogona kushanduka munyika zvinoda vanhu. Boss Mugo anoti kushanduka kwakaita zvinhu munyika ndiko kwakaita kuti anyorese kuvhota netarisiro yekuti zvinhu zvichaenderera mberi zvichishanduka.
Kuchinja kwazvakaita kwatipowo futi mahopsi kuti tisimudze mahopsi edu kuti zvinhu zvichange zvakachinjawo. Saka ndingangoti ndo zvinhu zvakaita kuti tikwanise kuzoregista kuti tivhote. Booster vanoti it's the right time for a change.
Kunyange hazvo vechidiki vari ivo vakawanda munyika, ongororo yakaitwa inoratidza kuti vashoma vavo ndivo vanoenda kunovhota. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini apa Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mashoko achangobudiswa nesangano reFreedom House anoti kodzero dzejekerere dzakaita sekutonga kwejekerere, sarudzo dzakasununguka uye kusununguka kwevatori venhau zviri kupera zvishoma nezvishoma pasi pose. Freedom House inoti izvi zviri kuitika kwemakore 12 uye pave nenyika zhinji dziri kutorera vanhu kodzero idzi, zvikuru sei zviri kuitika muChina pasi pemutungamiriri wenyika iyi vaZi Jinping.
با Bazi rinoona nezvemitemo muAmerica reJustice Department rinoti richakumbira dare guru munyika reSupreme Court kuti ribise mutemo wekuCalifornia unorambidza kuti hurumende ipedze chirongwa cheDACA icho chinopa vana vakauya munyika ino vari vadiki mukana wekusadzingwa munyika. Gurukota rezvemutemo muAmerica vaJeff Sessions vanoti hazvina kunaka kuti mutongi umwe chete vaWilliam Alsop vabvumidzwe kumisa mutemo uyu wenyika yese vari vega.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga vatanga kuita misangano neve mabhizimisi nechinangwa chekuti mitengo yezvinhu izvo zvaramba zvichita chamuramba mhuru isakwidzwe. Mumwe musangano wakadai wakaitwa nemusi wemuvhuro umo vaChiwenga vakazivisa mevakuru vemabhizimisi vakapinda mumusangano uyu kuti havaida vanhu vanofukura hapwa vachitaura nezvainge zvakurukurwa. Vakatiwo mitengo yezvinhu zvakaitwa semupunga nenyama inofanira kuderera nekuti vezvitoro vari kuita mari yakawandisa musure mekuzvitenga nemutengo uri pasi.
Asi vamwe vakapinda mumusangano uyu vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kubuda pachena kuti iri kuda kuti mitengo yezvinhu zvose idzike kunyangwe mabhizimisi vari kuchema-chema nerokuti vari kutenga mari yokuAmerica mumigwagwa nemari iri pamusoro-soro. Sezvo mabhanga emunyika asina mari, Politburo yeZANU-PF ndiyo yakapa vaChiwenga basa rokuongorora mitengo yezvinhu izvi. Hatina kukwanisa kubata General Chiwenga kuti tinzwe divi ravo, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabor and Economic Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe maonero avo.
Zvinogona kushanda to some extent as long as tisiri kudeala nemastructural issues nenyaya dzekushayikwa kweconfidence munyika, then zvinogona kusanyanya kubatsira zvakanyanya. Saka hongu kutaurirana chinhu chakanaka kutaurirana nekunzwisisana, but chakanyakukosha ndechekudeala nemaissue anenge achikonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichidaro. Hatiri kuti mastructural issues, nyaya dzeconfidence, nyaya dzemauncertainties arimo. Ndozvo zvinoda kudhilwa nazvo. Saka I think tiri kunyanya kudiwa implementation yemareforms more than just talking to people. Saka tida ngatigadzise nyaya yekusimbaradza mainstitutions, makey economic institutions edu. Of course hurumende zvimwe zvacho yakatonge ichidemonstrata commitment nemapolitical pronouncements. Then nyaya yemapolitical reforms zvakare kuti pave nepolitical stability, political stability.
Asi vamwe vari kuti izvi zvakamboedzwa makore apfuura zvikatadza kubudirira nekudaro vari kushamisika kuti sehurumende iri kuda kuzvidzokorora.
Itokati zvakamboedzwa, I think nyaya iripo ndeyepolitical commitment newill. So far pasati patanga kuimplementwa. And what chatango na mapolicy pronouncement sekutaura kwandaita, hurumende yakatanga kuimplement zvavanga vachitaura, especially kunyaya yekureform key institutions, for example nyaya yemaparacetal. Ndinoona kunge zvinogona kubatsira kudzosa confidence, because inyaya yetrust, nyaya yeconfidence is about trust.
Ko nyaya yemari iri kukonzerawo matambudziko akaita sei pakudhura kwezvinhu?
Pane maparallel exchange markets ari kunza madifferent premium. Kama premium iyaya ndo akuidriva kukwira kwezvinhu kwatiri kuona kuri kuitika. Saka nyaya yekushayikwa kwemari iri kukonzeresa kuti mitengo yezvinhu inenge ichikwira. Of course zvasangana nevamwe vanenge vachida kuita profit iye nenyaya yerent seeking.
Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanga vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Sangano rinomiririra kodzero dzevanhu reHeal Zimbabwe Trust rinoti mashoko harisi kufara nemashoko emutungamiriri wemadzishe vaFortune Charumbira ayo vakataura kumusangano wemadzishe wakaitwa kuGweru svondo rakapera. Sangano iri rinoti mashoko avakataura hakodzeri kubva kumunhu akaita saIshe. Ishe Charumbira vanonzi vakaudza vanhu mumusangano uyu kuti madzishe ese ndeZANU PF. Izvo Heal Zimbabwe inoti zvinotyora kodzero dzevanhu dzekusarudza bato ravanoda. Taita hurukuro nemukuru weHeal Zimbabwe vaRashid Mahia kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Dambudziko ratinaro nezvakataurwa naIshe Charumbira ndechekuti ivo vanotsigira bato rinotonga reZANU PF. Ipapo ndopatakaita dambudziko naChief Charumbira. Nekuti samambo vane basa rekuchengeredza tsika nemagariro edu munharaunda medu kuyananisa vanhu, uye vane basa rekutonga dzimhosva dzinoitika kunharaunda kunogara vanhu kumamisha kwedu uko. Noti basa ravacharumbira nemadzishe ose masabhuku ose nderekuyananisa vanhu nekubatanidza vanhu zvisinei nekuti bato rematongerwo enyika rako vanotsigira nderipi. Tinotarisa futi pane nyaya iripo yeNational Peace Relations Commission. Tinoona riri basa rakakosha rinofanirwa kuitwa futi zvekare nemadzishe nemasabhuku kumamisha kwatinogara vachiyananisa vanhu vakanetsana nenyaya dzematongerwo enyika.
Iwo mutemo wenyika yeZimbabwe unomboti kudii maererano nemadzishe nezvekupinda mune zvematongerwo enyika?
Bumbiro remutemo chapter 15, bumbiro remutemo rinonyatsobuda pachena kuti harizipa vanhu vanenge vaine basa reushe umambo havafanirwi kunge vachitsigira bato, havafanirwi kunge vari partisan kana vachishanda vaitira vanoratidza kuti vada kukurudzira kana kubatsira rimwe bato rematongerwo enyika kuti rikunde kudarika rimwe, kana kuti vave vanopatsanura uye kupa vamwe vanhu vanenge vari kuebato rematongerwo erimwe nyika mukana isingapuwe vamwe.
Zvii zvamuri kuitawo zvinoedza kubetsera veruzhinji neiyo hurumende nevanosangana mune zvematongerwo enyika kuti vanzwisise mashandiro avanofanirwa kuita varegedze hunhu kana tsika yavari kuita?
Tine kampeni yatiriroti 13 million voters, tichibva pakuti 13 million zvemabhuzi vanofanirwa kutaura nezwi rimwe chete, ini rimwe chete rerunyararo rekuti hatidi mhizvuka, hatidi kusvisidzirana, toda kuti tigare pamwe tiri zvakanaka. Mune mwe ngaasarudze bato raanoda, mune mwe ngaaide kusarudzwa, aine waanoda kusarudza, asi pasave nemhirizhonga sarudzo dzose dzaitwa uye kana dzisiri dzapera. Hatiraramire sarudzo, tinorarama upenyu hwedu tichikudzira mbunyu kumamisha. Sandoripo sazvinoita iyoyo munharaunda kuti tishanda, asi zvekare tinozoshanda kuti tinyora pasi munharaunda matinogara kune panenge pachityorwa kodzero dzevanhu.
Uyo anga ari mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vachitaura vari parunhare kuHarare.
Chikwata cheZimbabwe chemaChevrons nhasi masikati chamuka chakabhembenenga nokuratidza kuti kriketi ichirimo munyika nokurova Sri Lanka. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaChevrons nhasi varatidza pasi rese kuti kriketi ichirimo muZimbabwe, apo vatamba sevakasvikirwa nokurova Sri Lanka nemaranzi 12 mumutambo wavo wechipiri weTriangular Series, iyo iri kusanganisirawo zvekare Bangladesh. Mumutambo watambirwa munhandare yeShe Bangla National Stadium, maChevrons atamba zvavasati vamboita kwechinguvana nekukanda maranzi 200 mumutambo uyo Sikanda Raza abvira moto. Raza uyo akakanda maranzi 52 apo Zimbabwe yakapedzisira kupinda munhandare neBangladesh, apotsera maranzi 71, achiteverwa naHamilton Masakadza uyo akanda maranzi 93. Brandon Taylor haana kuda kusarirawo, achibuda nemaranzi 33, achibatsiranawo naSolomon Mire uyo akanda maranzi 34. Muzuva iro Zimbabwe yaratidza kuti cricket ichirimo munyika. Zimbabwe yakwanisa kuchengetedza utungamiri hwayo apo yakurumidza kubuditsa munhandare vatambi vaviri veSri Lanka, Apu Taranga uyo abuditswa naKyle Jarvis naKuzao Mendes uyo akandwa kunze naTendai Chatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Ivan Zizininga.
Ini ndini Tanono Kawande, tiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.